Ma primaries atiri kuona unge tave kusvika pedo nekuona kuti vanenge vari ma general candidates a 2024 zviri kuratidza kunge va Trump na Biden vanenge vachidzokorora zve zva 2024. Candidate ya Mai Haley, Nikki Haley, ndiri kuona kuti vari kutaura kuti ivo vachabuda pa Super Tuesday iko kunozouya primary ema states akati one day kana vakadyiwa ipapo zvekuti ndozvatiri kuona kuti ndochichaitika ndopavachazobuda mukwikwidzo yacho.
Vamuringai, takatarisa pana amai Nikki Haley, munoona sevangabudirira here musarudzo dzemudunhu ravo reSouth Carolina?
Kuti vanozobudirira kuSouth Carolina kwavanga vambori governor for 2 years handisi kuzviona, nokuti isusu tiri kuona kuti Republican Party iri kufamba nyange vasiri kutaura zvavo pajekerere nekind of surusarura ganda. Saka munhu wavari kuda ari kutaura zvekudzosera vanhu vechichena pavanga vari makore akapfuura ekuma60s nema40s, ndosaka slogan yavo ichiti make America great again. Saka varungu vanenge vachiti making America great again ndo ivo pavainge vari pamusoro pezvinhu zvakawanda. Saka ndikuona mai Nikki Haley iyo vave chirudzi rechiIndia handione vachikunda vaTrump kuSouth Carolina.
Ko, mberi kwatakatarisa uku vamuringai, kwakamira sei sezvo amai Haley vachiti havasi kuzobuda mukwikwidza uku?
Kubuda kwa mai Haley ndofunga kuchazouya zvandambotaura paya paya pa Super Tuesday, nokuti mastates nemadelegates zvinenge zvisisina kuringana depending nekutiwo Supreme Court inenge yagara pasi here ichitaura kuti vaTrump vane mvumo kukwidza kuColorado here kana kuti havana. Nokuti vakabviswa kuColorado tichazoonawo mamwe mastates achitevera murando iwowo kuvabvisa pamaballot. Saka zvinenge zvisasabatsira kuti vave varambe vari makwikwi iyo eelection yeupresident.